manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kukadzi 8/2021 makateerera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi vofa nechirwere cheCOVID-19 apo wando wevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi woramba uchiderera. Dare repamusoro ropa mutongo wekuti kuda kumanikidza hurumende kuti ipe gwara panhomba yeCOVID-19 haisi nyaya yechimbi chimbi. Dare reSenate muAmerica rotarisirwa kutanga mangwana kutonga nyaya iri kupomerwa vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Yekuti vakachikora bumbiro remitemo nekupesvedzera mhirizhonga. PSL inoti yave kuda kuti mitambo yenhabvu itange ichitambirwa muzvikwata zvidiki mumaguta akasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi vakafane chirwere cheCOVID-19 Rasiya vanhu vafane chirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 1326 vanhu makumi matanhatu nevashanu kana kuti 65 vakabatwa nechirwere ichi munyika uye vose havana nhoroondo yekubuda munyika. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira wave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mashanu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 34,552. Uwandu hwevanhu vapora hwasvika pazviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 28,551. Vanhu vachiri kurwara vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,675. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Standards for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 3.6 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mapfumbamwe nezvishanu nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 95,075. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadc ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni zana nematanhatu kana kuti 106 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matanhatu nezvitatu kana kuti 463,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarikawo mamiriyoni makumi maviri nemanomwe kana kuti 26.9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. Asi vapora pasi rose vave kudarika mamiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 59 million. zvakare repamusoro reHigh Court Justice Felicitas Chatukuta varasa chikumbiro chesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights chekuti hurumende imanikidze kuzivisa vanhu nezvenhomba yevaccine uye kuti paramende iziviswe nezvebudget racho nechimbi-chimbi. Justice Chatukuta vati nyaya iyi haina chimbi-chimbi nekudaro ichazonzwikwa mune imwe nguva inotevera. Zim Rights yanga ichimirirwa negweta vatendai biti vanove zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance. Vanga vaendeswa kumatare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutevedzeri wavo vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvemari muzvinafundo Mutweli Ncube. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weZim Rights vadzika maibere.
Inyaya inoti katyamadza zvikuru ichitishungurudza kuti upenyu hwavanhu nemamiriro akaita zvinhu munyika muno unonziwa isina uye yechimbi-chimbi. Inyaya inoti shungurudza zvikuru, asi tiri kuedza kuti tigare pasi tione kuti ndepande api mamwe matanho atingatore kuti tifambise mberi nyaya iyi, nekuti maonero edu ndeyekuti inyaya inotishungurudza. Kurwisana nedenda rauraya vanhu 2 million pasi rose hainganzi inyaya isiri yechimbi-chimbi.
Muunganyatsojekesa here kuti zvii chaizvo zvamanga muchida kuti hurumende iite? Vabere,
zvatanga tichikumbira dare kuti riite ndezvekuti vamanikidze hurumende kuti hurumende ibuditse COVID-19 vaccination deployment plan. Ndo chinhu chekutanga ichi. Chechipiri ndechekuti vaallocate my resources budget, a specific amount of money panhau ye vaccination plan ne rollout plan yacho. Zvinhu zviviri izvi zvakanangana nema obligations ehurumende mubumbiro redu remutemo.
Bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya iyi?
Vanofanirwa ivo kuti vange vachiona kuti munhu wese awana kodzero yake yekuutano hwakakwana. Tinonzwisisa kuti COVID-19 iri kuuya iri dambudziko rakanyanyotarisana nenhau yeutano. Kutarisana kwakatakaita nedambudziko iri kunosungira hurumende kuti vaite maresources neplan inoonekera iri pachena yekuti ndeapi matanho avari kutora kudzivirira kurasikirwa kweutano neupenyu hwevanhu.
Mukuru weZim Rights vadzika maibere vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare, vaimbove gurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yehuori kunasa uye mukutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba, votariserwa kumiswa pamberi pedare mangwana sezvo vachuchisi vachiri kuruka nyaya yavo. Tichiri panyaya dzanga dziri mumatare zvakare, nyaya yechikumbiro chemumiriri weHarare West mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance muzvare Joana Mamombe nemutevedzeri wasachigaro wevechidiki mubato iri muzvare Cecilia Chimbiri yanzi ichapinda mudare mangwana mushure mekunge vachuchisi vehurumende vati vanoda nguva. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa. Sangano rinopa rubatsiro reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 6.9 million vanoda rubatsiro muZimbabwe gore rino. Sangano iri rinoti pari kudiwa mari inodarika mamiriyoni mazana maviri yekubatsira vanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura gore rapera, mimwe mitemo yehurumende munyaya dzezveupfumi uye zvawedzerwawo nenyaya yekuti vanhu vari kunzi vagare mudzimba kuedza kurwisa kupararira kwechirwere checovid-19. Kuburikidza nerubatsiro kubva kuhurumende yeAmerica, Britain neJapan, WFP yakwanisa kuwana imwe mari kubatsira vanhu kumamisha nekumadhorobha nemari yekuti vakwanise kutenga chikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weWFP vaThompson Piri.
Gore ra2020 ranga rakaoma, igore rakati gozhera nekuda kuti takasangana nedambudziko reCOVID-19 rinova ratatisingazivi nezvaro uye rakaita kuti tichinje mashandiro atinoita. Boka reWorld Food Program ranga rine hunyanzvi hwatakawana mushure mekunge tashanda isu paEbola outbreak kune dzimwe nyika. Asi dambudziko recorona ratakazoona ranga rakati gozhei. Takakasira kugadzirisa zvinhu tichiita kuti patogovera vanhu zvikafu pasava ipo panozofamba kana kuti panova nokutapurirana kwechirwere ichochi.
Saka izvi maizviita sei vapiri?
Taigona kupa vanhu kana chikafu chemwedzi miviri, mwedzi mitatu. Vamwewo taiti kune nzvimbo dzinenge dzakati budirirei kuine foni coverage kuchibata dzifoni maserura kuchiita se takatanga kutumira vanhu mari dzechikafu kuburikidza namafoni chaiwo vachienda vachinotenga muzvitoro pache zvavo.
Ko tichitarisa uwandu hwevanhu vari kuda kubatsirwa gore rino zvichienzaniswa negore rapera zvakamira sei?
Tichitarisa isu uwandu hwevanhu vanoda kubetserwa gore rino, tirikuona kuti gore rino rwati dererei pane zvavanga vakari gore rapfuura museri ra2019. Tirikuona sokuti isu zvaita sezvaita nani pane mamwe makore, asi kune dzimwewo nyika dzisiri dzeZimbabwe, nyika dzakafanana naSouth Sudan, tirikuona kuti zvanyanya kutowedzera kunyika dzakaita sana Burkina Faso kuWest Africa, uko tirikuona kuti vanhu veruzhinji vari kudawo kubetserwa nechikafu kupinda vataisimbobatsira.
Kosei zvinhu zvisina kumira zvakanaka kunyika idzi?
Idzi inyika dzine hondo, nyika dzakaita sana Yemen, nyika dzakaita sana Syria. Tirikuona kuti denda reCovid raita kuti nhamwe yezhara ive inowedzera munyika dzakafanana naidzodzo.
Ko pakusarudza vanhu vanopiwa chikafu apa, munozvifambisa sei?
Vanhu vatinobatsira vanosarudzwa mushure meongororo netsvagurudzo yatinoita pamwe nemamwewo mapoka atinoti aya maNGO. Tinoitazve ongororo iyoyi ichitungamirirwa nehurumende yeZimbabwe inonzi ZIMVAC.
Hazvinei nezvematongerwo enyika?
Chikafu rubatsiro runopuwa munhu zvisinei nezvematongerwo enyika. Hatitarisi kuti ndiwani, hatitarisi kuti uri weboka ripi rezvematongerwo enyika. Chatinotarisa chete ndechekuti une zhara here uye unoda kubetserwa sei. Ndo mapiri atinoita chikafu ichochi. Hatineizve nekuti uri werudzi gupi, unobvepi. Kana chikafu chichinge changovapo mushure metsvakurudzo iyoyo, taona kuti uri munhu anonetseka asina chokudya. Basa redu nderekuita kuti munhu awane chokudya, awane chokuzviraramisa, agone kurarama.
Mutauriri weWFP vaThompson Piri vari parunare kuGeneva kuSwitzerland naBlessing Zulu Studio 7. Mangwana musi wa 9 kukadzi, nhengo dzese dzedare reSenate remuAmerica dziri zana dziri kutarisirwa kusangana mudare iri kuti dzitange kutonga vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump pamhosva yavari kupomerwa yekutyora bumbiro remutemo yenyika kuburikidza nekupesvedzera kwavanonzi vakaita vatsigiri vavo kuti varatidzire zvine mhirizhonga pamuzinda weparamende weCapitol Hill musi wa6 ndira gore rino. Mhirizhonga yakaitika iyi yakasiya vanhu vashanu vafa. Aka kanenge kave kepiri kuti vaTrump vatongwe nedare iri, izvo zvinovaisa munhoroondo yeAmerica semutungamiri wenyika akatongwa kaviri. VaTrump vakanga vakumbirwa kuti vazomira pamberi pedare iri vachipa humbowo hwavo, asi magweta avo akaramba kutambira chikumbiro ichi. Kuti vaTrump vawanikwe vaine mhosva, maseneta anodarika 60 kana kuti 2/3 anofanirwa kuvhota achivarovera nemhosva, danho rinogona kuzabudirira sezvo vebato reRepublican rinovebato ravaTrump vasingatarisirwe kuvhota vachivarovera nemhosva vachiti munhu asisiri muhofisi nekudaro haafanirwe kutongwa. ukuo nengo dzebato riri kutonga dzeDemocratic Party hadzina huwandu hunodiwa uhu izvo zvinozoita kuti dzitarisire kunengo dzinopikisa. Chizvarwa cheZimbabwe uye vari vakafanobata chigaro chemutungamiri webato idzvaro zvematongerwo enyika rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vanoti idanho rakanaka chose rekuti vatonge vaTrump sezvo zviri mubumbiro remitemo, asi vanoti havaone zvichibudirira.
Ndinoona danho iri riri danho rinoenderana nemitemo yemuAmerica nenhau yekuti nyika inoi sezvo iri nyika inotedzera mitemo yemurao igwara rekuti rinozadzikisa bumbiro remitemo reUnited States of America, asi kuti kubudirira kwazvo imwe nyaya, asi kuti chirongwa chacho chichafambira mberi, ndinoona chichifambira mberi.
Mataura imi kuti kubudirira imwe nyaya, chii chamuri kutaura pamusoro peizvi? Zvii zvinotarisa kubudirira kwedanho iroro?
Tinenge tichitarisa nhengo dzeRepublican Party kuti dzichawanikwa dzichivhota dzakamira papi, nenhengo dzeDemocratic Party kuti dzichavhota dzakamira papi. Saka tikaona apa mavhotero achaita vamwe veRepublican Party vachapikisana neimpeachment process yavaDonald Trump.
Asi zvinosiya papi nhaka yavaTrump, tichiona kuti kutongwa uku ndekwechipiri muupenyu hwavo semutungamiri wenyika.
Ndinoona zvichivhiringidza nhaka yavo pamberi apo, uyezve mukana wavo wekuda kuzodzoka kuti vaonekwa vachitonga nyika ino izvekare, nokuti vakawanikidzwa vachitaunga munhu apandukira nyika yeUnited States of America. Nevanhu vose vakaona kushungurudzwa kwakaitwa even kupondwa kwakaitwa mupurisa yapa Capitol Hill.
Totarisawo zvingadzidzwa kubva muzviri kuitwa izvozvi nenyika zvakaita seZimbabwe, zvii zvingadzidzwawo kubva kune zviri kuitika izvozvi? Tichatarisawo vatungamiri wenyika.
Nokuti vatungamiri vezvematongerwo wenyika vanofanira kuziva kutedzera bumbiro remutemo remunyika yavo kuti varemekedze mitemo inochengetedza vangave vemamwe mapato, vangave mapurisa nemauto enyika dzavo nevatungamiriri veparamendi munyika dzavo nemitemo yemunyika iyoyo, nekukurudzira kodzero dzevanhu vemunyika iyoyo vangave vanopikisana navo, zvisingade kuti wavapikisana naye woita zvekuponda kana kuti woti kodzero dzako nezvematongerwo enyika dzingave dzesarudzo, oti kana usina kukunda otaiwa ini, handina kuona ndichiwanikwa ndakundwa asiwo wakundwa. Kwozoti kana vanenge vakundwawo vane zvichemo zvavo zvinofanira kufamba munzira yakanaka, sarudzo dzacho dzinenge dzanzi hadzina kunge dzafamba zvakanaka dzocherechedzwa nevamwewo kana vangave vatarembadzira.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiri webato idzva rinopikisa rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSomalia munyaya dzezvematongerwo enyika mushure mekunge mapato ari mumubatanidzwa uri kutonga adzi haachatsigiri mutungamiri wenyika iyi vaMohamed Abdullah Mohamed. Makore avo ekutungamira akasvika kumagumo, asi pasina kutenderana kuti ndiani otora chigaro ichi. Mubatanidzwa wemapato uyu unoti uri kuda kuti paumbwe kanzuri inofanobata matomu kusvika paitwa sarudzo. Zvichakadaro, mauto 12 emunyika iyi akaurayiwa nebhambu rainge rakateyiwa pedyo nemugwagwa mumusha weElderhill neZuro nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero weAl-Shabaab vari kurwisa hurumende yeSomalia. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanofanirwa kugara vakagwinyisa miviri yavo nguva dzose kuitira kuti kana vachinge vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vave nemukana mukuru wekupora kubva kuchirwere ichi. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti zvakakosha kuti vanhu vagare vachiita zvirongwa zvekugwinyisa miviri yavo nguva dzose kuitira kuti vave neutano hwakanaka. Kugwinyisa muviri kunogona kuitwa nenzira dzakawanda idzo dzinosanganisira kuita zvemitambo, kumhanya pamwe nekufamba zvinoita kuti vabude dikiti mafuta unova mucherechedzo wekuti huwandu hwemafuta ari mumuviri hunenge huchideredzwa.
Gweta rinoshanda neimwe kambani yemunyika,
Dr. Tendai Charity Nenga, vanoti pavakarwara necovid-19 vakapiwa mubhedha kwamutare, uko pavakaona vanhu vaiva vapiwawo mibhedha vakanga vaine miviri yakakurisa. Dr. Nenga vanoti pavakaziva nezvedenda iri gore rakapera vakatanga kuita zvokufamba vachigwinyisa muviri wavo. Vanoti vane chokwadi kuti kusimbisa kwavaiita nyama dzavo kwakabatsira zvikuru mukupora kwavo.
Ndakatanga kufamba and pandakatanga kufamba breathing yangu ndaifemereka, even ndangofamba masteps mashoma breathing yangu yakaimprova and zvinokwanisa kuve zvakatobetsera murecovery yangu in this case. Yes, zvakandirwarisa but I think kuti kufamba kwandakaita ndika lose some weight ndokwakatobetsera kuti ndikwanise kurecover.
Dr. Nenga vanoti mudzinza ravo mune vanhu vane mhumu mukuru pamwe nehuremu husingawirirane nehurefu hwavo. Vanoti vazhinji vevanhu ava vanorwara nezvirwere zveshuga, high blood pressure, zvinoita kuti vadhererwe nezvirwere zvakawanda zvinosanganisira COVID-19. Mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vanoti veruzhinji vanofanirwa kugara vachigwinyisa miviri yavo kuburikidza nekuita mitambo kana mabasa anoita kuti vabude dikita. Muzvinafundo Matarira vanoti kubudisa dikita mumuviri kunoita kuti tsinga dzinoendesa mweya kumapapu dzigare dzakavhurika.
Ngatiregerei miviri yedu ichikurisa, nokuti vaya vose vanokurisa muviri vanonyanya kubatwa nedenda iri. Vaya vose vane diabetes, vaya vose vane asthma, vaya vose vane BP yakakwira, vaya vose vane pneumonia dzakasiyana siyana. Ngatizvichengetedzei.
Muzvinafundo Matarira vanoti paongororo yavakaita kuEpworth nemuHarare zvakaonekwa kuti vanhu ava vaisaziva kuti denda reCOVID-19 rinokwanisa kuparadzirwawo nevanhu vasina zvinoratidza kuti vane denda iri asi vainaro. Izvo vanoti zviri kuita kuti denda iri ripararire zvakanyanyisa.
Tiri kuUniversity of Zimbabwe neZimbabwe College of Health Sciences nevamabhizinesi takafunga kuita yatinoti National Booth Program kuti tiwane ruzivo rwezviri kuitika. Takawana kuti vanhu vakuziva kuti COVID-19 inobata munhu sei, asi panowanikwa ruzhinji rusingazivi kuti masymptoms eCOVID awa pane rimwe riya rinonzi no symptom, pana chaunonzwa asi une COVID. Izvi ndo zvatakaona kuti vazhinji vedu vomuZimbabwe havazvinzwisisi.
Sangano reDiabetic Association of Zimbabwe rinoti nepamusana pekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga, ndizvo zviri kukwidzawo matenda emoyo, upofu nekugurwa kwemakumbo. Zvokuti COVID-19 ikabata vanhu vakadai vasiri kutora mishonga inokwanisa kuvauraya. Ongororo yakaitwawo zvakare nebazi rezveutano inoratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi munyika ane chirwere cheshuga. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi reutano, Dr. Justice Mudavano, vanoti hurumende ine hurongwa hwekupinda munzvimbo dzakasiyana siyana ichichenjedza veruzhinji pamusoro pechirwere cheshuga, nokuti zvakaonekwa kuti vanhu vanonyanya kuvhiringwa nedenda reCOVID-19 vanhu vane zvirwere zveshuga, high blood pressure, uye nguva zhinji vari vanhu vanenge vasiri pamushonga. Asi Dr. Mudavano vanoti chirongwa ichi chakambomiswa nekuda kwemitemo yakatarwa nebazi reutano, iyo isingabvumidze kuungana kwevanhu munguva ino yekurwisa COVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Munhau dzemitambo, vanotungamira nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vari kuda kuti mitambo yechidzoka kwafamba gore nemwedzi inoraudzira musina nhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Gwaro ratenderanwa nePremier Soccer League riri kuda kuti zvikwata zviungane zviri mumapoka mumaguta eBulawayo, Harare, Mutare nezvichavane zvina zvichapedza zviri pamusoro muguta rega rega zvichipinda masemifinari. Izvi vari kuitira kuti zvikwata zvisafambe nzendo refu. VPSO vari kuda kuti zvikwata zvishanu zviungane muHarare, zvimwe zvishanu maMutare, zvikwata zvina muBulawayo nezvimwe zvina kuzvishavane mitambo ichizotambwa kwemavhiki mashanu. Asi mukuru wekumahofisi ePSL vaKenneth Ndebele vanoti gwaro iri harisati rave chisungo sezvo vachiri vakamirira kunzwa kune vezifa avo vanotungamira nhabvu munyika. VPSL vanoti vari kutarisira kuti kunyoreswa kwevatambi kunge kwapera musi wa31 kukadzi mitambo ichizotanga muna kubvumbi. Vanoti mwaka uno havasi kukwanisa kutevedzera urongwa hwemazuva ese nemhaka yekuoma kwaita nyaya dzemari nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Zvikwata zvese zvichakwikwidza muPSL zviri kutarisirwa kubvisa mari inoita iyo zviuru zviviri nemazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti 2500 yekunyoresa. Maneja wevatambi vaGeorge Deda vanotai zvinhu zvaive zvakanaka, hurumende yaifanira kubatsira zvikwata nemari sezviri kuitwa kune dzimwe nyika.
Munguva ine COVID zvikwata zvemuZimbabwe zvinogona kubatsirwa nemhaka yekuti hurumende inofanira kuti ipote ichiti apo neapo ichiwapawo chouviri. Hurumende yedu haisi kukwanisa kuita izvozvo, saka pakatiomei.
Muteveri wemutambo wenhabvu vaAlfius Macheka vanoti mitambo ikadzoka FC Platinum inotora zvekare mukombe sezvo yaita gadziriro nekukwikwidza kwayo muCAF Champions League.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziriro yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakare.
Panguva iyo venhabvu vaine nzara yekupinda munhandare. Mangwana mangwanani Mary N. Msunda ari kutungamira chikwata cheZimbabwe checricket chemaLady Chevrons mumutambo wekutanga wezuva rimwe nePakistan. Uyu ndiwo mutambo weZimbabwe wekutanga kubva muna Chivabvu 2019 uyezve wekutanga pakati pePakistan neZimbabwe mucricket yevanhukadzi. Zimbabwe yaunganidza vatambi vayo vane mukurumbira vanoti Modesta Mpachikwa, Pelagia Mujaji, Precious Marange, Tasmia Granger, Ashley Ndiraya nevamwe vakaita Sir Francis Chipare naKellis Ndlovu avo vari kutambira nyika kekutanga. Mitambo pakati pezvikwata zviviri izvi iyo inosanganisira T20 iri kupera musi wa20 kukadzi. Pakistan neZimbabwe dziri kushandisa mitambo iyi kugadzirira makundano eICC World Cup Qualifiers 2019 ayo ari kuitwa muna Chikumi naChikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichiri panhau dzemitambo, chikwata cheTampa Bay Buccaneers ndicho chakakunda neZuro mumafinari yemutambo weAmerican Football kana kuti Super Bowl 55. Tampa Bay Buccaneers yakakunda Kansas City Chiefs 31-9 muRaymond James Stadium kutamba kuFlorida. Mutambi ane mukurumbira Tom Brady akatungamira Tampa Bay Buccaneers akapinda munhoroondo yekusimudza mukombe weLombardi Trophy kanosvika kanomwe kutodarika zvikwata zvose zviri muNational Football League. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu gumi vofa nechirwere cheCOVID-19 apo uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi woramba huchiderera. Dare repamusoro ropa mutongo wekuti kuda kumanikidza hurumende kuti ipe gwara panhomba yeCOVID-19 haisi nyaya yechimbi-chimbi. Dare reSenate muAmerica rotarisirwa kutanga mangwana kutonga nyaya iri kupomerwa vaimbo vamutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti vakatyora bumbiro remitemo yekuburikidza nekupesvedzera kwavakaita mhirizhonga. PSL inoti yave kuda kuti mitambo yenhabvu itange ichitambirwa muzvikwata zvidiki mumaguta akasiyana-siyana. tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7. Ngomvulo mhla ziku-18 Nhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
With this particular mutation, unfortunately, there are parts of the spike protein where it differs from what existed for the earlier virus.
Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19 kwele South Africa ngemva kokuba sekuvele ubufakazi bokuthi umuthi we-Oxford AstraZeneca obusuthengiwe awusebenzi kuhlobo legciwane olutsha osoluqhamuke kulelo lizwe.
Thina njengabantwana besikolo imali asiyithole ukuthi sikwanise ukuthi sithenge idatha leni ukuthi senze ama-online lesson lawa okuthiwa singakwanisa ukuthi siwayena.
Izifundi zemakolejini sezisole kakhulu amakoleji ezifunda kuwo zisithi akhweza kakhulu indleko zokufunda ebulenjini be-intanethi. Kufe abantu abalichumi izolo bebulawa yi-COVID-19. Ingcwethi zempilakahle zisithi lokho kuveza ukuba ulaka lwaleli gciwane luya lusehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kufe abantu abalichumi izolo bebulawa yi-COVID-19. Ingcitshi zempilakahle zisithi lokhu kuveza ukuba ulaka lwaleli gciwane luya lusehla. Sebefika kunkulungwane ezingamachumi edlula amathathu, 34,552 abantu asebetholakale bele coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu, 1,326 asebeke balaliswa yilumkhuhlane, kodwa basila sebezinkulungwane ezifika phose amachumi amathathu, 28,551. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu, 106.2 million. Ababanjwe igcikwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Elemelika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-coronavirus emhlabeni jikelele. Sebekuzigidi pho sezingamashumi amabili lamathathu, 27.7 million yabulala abafika phose ingxenye yesigidi, 463,483. Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kwele South Africa ngemva kokuba sekuvele ubufakazi bokuthi umuthi we-Oxford AstraZeneca obusuthengwe yilelo lizwe awusebenzi kuhlobo lo-coronavirus olutsha oluhlasele i-South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Ukukhokela inhlelo zesifundo zokuhlatshwa kwamajekiseni avikela imikhuhlane eYunivesithi yeWitwatersrand eJohannesburg, uSkwicha Mfundo Shabermadi uthi impumela yocwaningo abalwenzileyo iveza ukuthi umuthi weOxford AstraZeneca vaccine abebewuthenge eIndia ngeviki ephelileyo awulamandla phezu kohlobo lwecoronavirus esitholakala kwele South Africa. Uthi bathole ukuthi amandla alo muthi ayisilinganiso songamachumi amabili lambili ekhulwini, 22%, kusitsho ukuthi uyakhulelwa yi-501Y2 variant etholakala kwele South Africa lakwamanye amazwe ambalwa.
With this particular mutation, unfortunately, there are parts of the spike protein where it differs from what existed from for the earlier virus.
Uhlobo lwegciwane elitha leli lilokuthile okungekho emuthini owawulungiselwe ukulwisa igciwane lakuqala.
That particular spike protein means that it might well be less effective in terms of neutralizing the activity of the virus.
Uhulumende uthi impumela lolucwaningo iphume evele sethengile umuthi weOxford AstraZeneca vaccine. Lolu hlupho seludale ukuthi uhulumende amise uhlelo lokuhlatshwa kwamajekiseni alo muthi obekhangelelwe ukuthi kuqale kungensuku zatshwala. Sekube kwatholakala futhi ukuthi umuthi lo akufuzanga kuphele inyanga kamabasa ungasetshenziswanga. Umphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize uthi sebelindele ukuthi ingcitshi zezempilakahle zibaphe umhlahlandlela.
First thing we want is our scientists must tell us, what do we do with AstraZeneca and how quickly can we...
Sifuna basitshele ukuthi siza kwenze njani ngesigidi samajekiseni alo muthi esawathengayo.
The plan is to find out from scientists how to deal with it going forward.
UMnumzana Madu uthi basacubungula ukuthi kambe umuthi bangawusebenzisa unjalo yini njengoba ulawo amandlanyana ukuvikela ukugula okudlulisa amalawulo lokufa kwalabo asebehlaselwe i-coronavirus. Enye ingcitshi kwezempilakahle unkosikazi Glenda Gray uthi indaba ezimnandi ukuthi usukhona omunye umuthi okhombisa ukuthi ulamandla ekulwiseni igciwane le-501YV2 leli.
The J&J A26 vaccine protects against severe disease and hospitalization and death.
Sesithole ukuthi ivaccine yenkampani yeJohnson and Johnson iJNJ at 26 ilamandla okulwisa igciwani le-501Y.V2 elitholakala kwele South Africa
from the A26 J&J vaccine.
Lezi ndaba sezemukele ngendlela esijeneyo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngemva kokuba uMongameli Ramaphosa azise ukuthi labo abazukuchiywa phandle nxa sokuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-coronavirus. Abanye bakhala ngokuthi kungenzeka kutholakala nzima kwalomuthi kwenze kube nzima ukuthi labo njengezalwane zakwamanye amazwe bawuthole lula njengokwazisa kukaRamaphosa. Abanye njalo bathi kumiswa kohlelo lokuhlatshwa lokhu kuzafaka impilo zabo engozini njengoba iSouth Africa iyiyo ehlaselweyo okwedlula wonke amazwe kuzwekazi le-Afrika. Kodwa kabanye ababalisa unkosazana Catherine Moyo bathi lezo zindaba ezihlupha abafunayo lowo muthi hatshi bona.
Ifike ibizwe ngubani leyo vaccine? Mina I don't remember ngi-applyile ivaccine. Ifikile ifikele ebantwini baya bayifunile. Mina as long as ngizabe ngi-sanitizer ngizifakele imaski yami ukuthi bona bathini ngama-vaccine angeni ndawo azange ngibize vaccine mina. Isithunywa sami siyasivuma ukuthi ngifake i-vaccine.
Kusenjalo ingcithi zixwayisa ngelithi sekungenzeka kube neminye imihlobo ye-coronavirus evumbulukayo ukuza qhubeka kusenza kube nzima ukuthi imithi yokuyivikela esikhona isebenze. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngodaba lokutholiswa kwazo amanzi iCouncil yaleli dolobho elokhu iqhubeka ngohlelo lwayo lokwabela amanzi ngemva kwensuku eziningi. Lanxa izulu liqhubeka lisina, osekulakho ukugcwalisa amadamu anathisa idolobho leli. U-Anastasia Ndlovu osethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Zakhamiza kobulawayo sezilomnyaka zibhekane lodubo lwamanzi olulokhe luqhubeka izulu lisina kuhlelonyaka osekuchiye zimangele ukuba uhlupho selungaphi. Isakhamuza kobulawayo unkosikazi Nomqhele Gumede ngomunye wabamangaliswa yikwenza kukamanisipala.
Ngibhekane lodubo lwamanzi, amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya paper esithi wafuna 600. Thina lokho esiwagcine mid-February amanzi asikwazi iwaphi esiwajajiweyo.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane Jikelele we-ibheji likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi akasazwisisi okwenzakalayo manje.
Kulusizi ukuthi ngakhuluma ngokuthi bantu kuleso sibanga kodwa kabasitsheli okucacayo ukuthi usifo kuyini ngoba lonyaka izulu linile. Sikhangelele ukuthi njengoba izulu linile labo bazakubona ukuthi abazali bababekezelela ngesikhathi kungala manzi kathi esikabasinika manzi.
Ukhansila wePhumula uNkosikazi Sikhululekile Moyo ongumgcini sihlalo weFuture Water Action Committee uthe sebeguqula uhlelo lokwabela abantu amanzi.
Kathi sesukukhangelele njengevulawe City Council. Sikuhlelo lokuthi sesiqalisa ukuthi sesibisela kuhlelo lwe 144 hours oluqale lamhlanje. Kusho ukuthi abantu zabakuzwisise ngoba ngemva kwalezi nsuku besikwanisa ukuthi abantu baqede iviki kumbe kube yi-10 days bengelamanzi. So yikho-ke kuluhlupho olukhulu kodwa khathesi ngendlela yokuthi amaphasi ethu lawo asincedisa ukuphamba amanzi aseqalisile ukusebenza eflosses. So khathesi sesiphumba amanzi amaningi. So siyaqalisa ngokuthi sithesta amaphasi ethu ukuthi wonke amalokuthi siwanike ama-144 schedule. Kube sokusithi kusiyafika mhlaka-15 sebe sesiku-72. Kusiyaphela inyanga ka-February sebe sesiku-48 hours. Kuqalisa uMashi sikhangelele ukuthi at least sebe sesithola 24 hours.
Ubulawayo obhekane lodubo lokugavunelwa amanzi kumnyaka ka-2020 kulandela ukoma okuthethe phose iminyaka emithathu okubangele ukuba amadamu atholisa idolobho awome. Kulandela ukuna kwezulu lonyaka, uZulu ubekhangelele ukuba athole amanzi malanga onke kodwa kwehlule kulandela ukungasebenzi kahle kwemitshina ebilungiswa edonsa amanzi osekubangele ukuba idolobho liqhubeke ligavunela uZulu amanzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izifundi zemakolitshini sezisole kakhulu amakolitshi ezifunda kuwo zisithi akhweza kakhulu indleko zokufunda ebulenjini be-internet ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izikolo kweleZimbabwe ezivalisa amakolishi zivalwe nyakenye ngombimbitho ngemva kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 okwenza ukuba ilizwe libe phansi kweziqondiso ze-lockdown. Izikolo eziningi zigcine zibanjwa ngamandla ukuqhuba izifundo zisebenzisa indlela zakulezi nsuku ezigoqela ukufunda ebulenjini be-intanethi, kodwa amakolishi amaningi kawakenelisi ukuba asebenzise indlela lezi kakuhle kuthi leko yaqhubeka ephezulu kuna bengafundi malanga onke. Utafasa Jigandiwa isifundi sekolishini ye-Christian College of Southern Africa KOSA uthe bathwele nzima ezifundweni zebulenjini ngoba nendleko yokuthenga amagagasi edatha layo ibiza.
Thina njengabantwana besikolo imali asiyithole ukuthi sikwanise ukuthi sithenge idatha leni ukuthi senza ama-online lesson lawa kuthiwa singakwanisa ukuthi siwayenza. Sesikhanyela futhi ngesikhathi lese-COVID kunzima kakhulu ukuthi sikwanise ukuyadinga imali phandle la. So besicele ukuthi uhulumende nxa engakwanisa sincede.
Lokhu kusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezifundi eyeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Dapiwa Chirika yena okhala ngendlela amakolishi asebenzisa ngayo i-internet.
Well, it is undeniable that online learning is the future and we must embrace the tech revolution. We must never compromise the right to learning in the name of
media. Loba nje kufuze sifunde ebulenjini be-internet akumelanga siphambanise ilungelo lokufunda sifuna ukuphumelela kwamanga. Uhulumende kumele abone ukuba uyanikeza izifundi uncedo lokuba zenelise ukufunda ebulenjini.
Incitshi kwezomnotho umnumzana Ngqobizida Mlambo ukhuthaze uhulumende ukuba alungisize udaba lolu.
The price of data in Zimbabwe is too exorbitant, as we all know, and far from the reach of many poor students. And when I talk about poor students, I'm talking about those students who come from working class families, if there is any way.
Indleko yemali yokufunda ebulenjini eZimbabwe iningi kakhulu, kayeneliswa ngabantwana babayanga abenelisi ukubhadala imali efunwa ngabo econet. Ukukhwezwa kwemali leyi kuphazamisa abantwana abangabayanga.
An ordinary student might need to have full access to the internet.
Inkokeli ezinaso ithi amakolishi afuna ukwenza imali ngesikhathi izifundo eziningi zisenkingeni yokuthola indlela ezingabasiza ukuphila ngesikhathi esinzima kangaka. Imizamo yokuthola imibono yamakolishi yehlule, kodwa umsekeli kamholo we-University of Zimbabwe Paul Mafumo utshele iphephandaba le-Standard izolo ukuba izifundi kumele zise izikhalazo zazo emakolishini ngokubhala incwadi. UMafumo uqhubeke esithi ukufunda ebulenjini be-intanethi sekuncede kakhulu izifundi esithi Nxa kulendubo ezikhona kazikasiwa kuye labamanye amakolishi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umanji eHarare namhlanje walile ukupha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kumalunga amabili ebandla leMDC Alliance uJohana Mamombe loSisilia Chimbiri. Ababili laba babotshwe ngeviki edluleyo besitheswa icala lokuyisa amapholisa. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomthetho zithi leli licala elingamelanga ukuthi olidalileyo avalelwe estokisini kumbe khona kuncitshwa imali yesibambiso ngoba umuntu ulakho ukuhlawuliswa nje imali ngamapholisa ifine. Omunye obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba lamhlanje ngunkosikazi Priscilla Gagonye owake waba umphathintambo wezisebenzi kodwa sokuthiwe uzamiswa emthethwandaba kusasa ekuseni. UGagonye wetheswa icala lenkohlakalo ngoba ethiwa wayethengisela abantu izitanda zokwakha izindlu okungekho emthetheni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukubotshwa kukaPetronella Gagonye owayengummeli wephalamenti eGoromonzi ukhombisa vele ukuthi omongameli bezanu babe vele beyizigelegele. Akungapheli futhi lokho. Mana ngisho ukuthi akutshengiseli isifiso sikahulumende uwezanu wakhathesi sokunanza umthetho kumbe ukuvalela izigebenga ezibusayo. Hatshi, mina ngibona ngathi umzana Mnangagwa uqonde khona ukuqunta bonke ababesekela umuEuropa Mugabe ngaphambi kokhetho luka 2023.
Yena uGagonye umbona engumuntu onjani? Engabe ngumuntu obemele vele abotshwe na kumbe usenindwa nje udaka?
Umama uGagonye wayevele emele iconstituency lapha engakhe khona. Evele engumuntu lwana owaziwayo ngokuhluphana labasekeli beMDC, ethatha amaplazi amakhiwa ngeganyavu lokunika abasekeli bakhe indawo zokuhlala ezingekho emthethweni. Ngisacabanga ngomunye umnyaka ethathelwa izimpahla lemota yeParliament ngenxa yezikweleti. Kuthiwa khona imota yeParliament wahle wathi eyinikwa wahle wabhalisa ngebizo likayise. Hayi, umama lo wayevele ethanda ubhuqu lomsindo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala belegciwane lecoronavirus elizweni lasemhlabeni jikelele. Ngesikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane.
Abasekeli beqembu lomdlalo webhola laseMelika eTampa Bay Buccaneers lokhu libejabulela ukuba zintshantshu zalonyaka kwaleli qembu esigabeni saphezulu eseNational Football League emncintisweni walonyaka omkhulu walomdlalo weSuper Bowl odlalelwe esigabeni seFlorida izolo ntambama. Leli qembu belilala lentshantshu zanyakenye okuliqembu leKansas City Chiefs elinqotshwe nge-31-9. Ingcwethi zezempilakahle zakwelemelika ezohlangothi lwe-US Centers for Disease Control and Prevention zibika ukubana kulobufakazi obuveza ukuba umhlobo we-coronavirus ovelela kwelebhilithane uthelelana lula njalo umemetheka ngesiqubu esikhulu kwelemelika ukwedlula uhlobo lwanyakenye lwaleli gciwane. Inani labantu abayithekelela esihlengeni saseZanzibar esiphansi kombuso weleTanzania ezwekazi le-Afrika libikwa liqansa. Lanxa inani labo abanjwa yi-COVID-19 kulelo lizwe lalo lisidla ubhedu liqansa.
UZulu ukhonona ngembadalo ephezulu eyokuthola isithupha esiqondileyo ngemva kokuhlolwa igciwane le-coronavirus. Lokhu sokudale ukuba iningi ligcine lithenga izithupha ezingaqondanga okugcina kubangenisa engozini yokujeziswa ngabomthetho. I-commission ekhangela ngenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi Isaphenya inhlanganiso ezibikwa kuyizo ezipha incwadi ezingaqondanga ezeCOVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isithupha esiqondileyo kundawo ezivunyelweyo nguhulumende kubiza amadola eMelika angamachumi ayisithupha lanhlanu, i-$65, kuthi laba abathengisa lezi zithupha babiza amadola eMelika angamachumi amathathu. Unkosikazi Nosizo Ndlovu, umhlali wakobulawayo, uchaza ukuba kungani uZulu ekhetha izithupha ezingaqondanga ezeCOVID-19.
Hlupho lukhona endibonayo ukuthi abantu beze begcine besiyathenga ama-certificate. Yokuthi lapha kumela kuye ithathwa khona ama-certificate adura. So nanxa ungabhadala 65, wena le umuntu omuntu ekuchiphisela nge-$30. Isibhethu uhambe umuntu onochiphileyo. Why vele i-government ingayehlisi or vele ama-certificate la ukuthi umuntu eteste ethathe for free.
Okusekelwa ngumnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association.
Indaba ebangela ukuthi abantu bathathe izithupha zomgonyati lezo zotshenzi bahloliwe igcikwane le-COVID-19 kuyikuthi kuyadula. Sikwazi ukuthi $60 imali eningi kakhulu nxa siyiqathanisa imali ye-South Africa kumbe le mali yeZimbabwe i-RTGS. Asikatshelwa ukuthi vele imbangela yokuthi ifike ku-$60 kuyabe kuhlanganisweni kwamanye amazwe khona kuphansi. Asikatshelwa thina ukuthi why idula kangaka.
Ama-laboratories abika esipha abantu izithupha ezingaqondanga ezokuhlolwa igcikwane le-COVID-19 agoqela i-Closad Clinical Diagnostic Lab ese-Avondale eHarare le-Genau Pathology Laboratories layo eseHarare. Umnumzana Justin Moyo osebenza eGenau Pathology Laboratories ulandule lokhu esithi abantu abaphandle yibo abasebenzisa ibizo labo nxa besipha abantu izithupha ezingaqondanga ezokuhlolwa iCOVID-19, hathi bona kumbe izisebenzi zabo.
No, these are people by the street corners, you know, from the dark alleys of our towns.
Laba ngabantu abasezitaladeni abazama ukuqilibezela kodwa ke abaphumeleli kulokho. Ayisibo bantu abasebenza lapha kithi. Ngikhuluma nje kulolunye udaba oluphenywayo ngabo abantu bezama ukusebenzisa ibizo lethu kodwa babanje ngoba behlulelwe ngolunye uphawu lwethu olusenza sehlukane labanye esilufaka kuncwadi zethu. Ngalokho nithi laba bantu bacabanga ukuthi bangenza imali ngokusebenzisa amaphepha
ethu.
Udokotela Rogers Magigo ukhuluma ngengozi ekhona kumpila kahle kaZulu uma abantu beqhubeka bethatha izithupha ezingaqondanga.
Ungathola i-fake COVID certificate khonapho kasithi ulayo i-corona uzahamba kusukusela kulabo zabo uhlangana labo uhamba kuze kuye lalapho zahlala khona zabuthelela abanye umkhuhlane.
Isikhulumeli sekhomishini ephenya inkohlakalo elizweni, iZimbabwe Anti-Corruption Commission, umnumzana John Makamure, wenqabe ukuthathwa ilizwi ngoba esithi lokhu besaphenya abantu laba abephula umthetho. Wagcizelela ngokuthi kodwa umathengisa isithupha kanye lomathenga bonke balecala uma bengabanjwa. Kusenjalo, ikomiti le ithole amabhokisi angamachumi amane alezinto zokuhlola igcikwane le-corona atshontshwe esibhedlela sempilo. Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo wenqabe ukuphendula imibuzo mayelana lamabhokisi atshontshwa esibhedlela sempilo. Umnumzana Makamure uyalandisa.
The Zimbabwe Anti-Corruption Commission has recovered PPEs with
I-Commission ye-Zimbabwe Anti-Corruption Commission isithole impahla zokuzivikela ezibiza amadola azinkulungwane ezilitshumi lambili lengxenye, United States 12,500. Ukuphenya okwenziweyo kuveze ukubana lezi mpahla ziyantshontshwa esibhedlela sasempilo njalo zazinikezwe imihlanganiso ye-UNICEF. Lapho abaphenyi bethu besahlolisisa lolu daba sekuseduze ukubanjwa kwabalecala. Sithole eminye imibiko ukubana impahla lezi zintshontshwa ezibhedlela zikahulumende zithengiswe emkambo omnyama.
Isikhulumi zamapholisa kobulawayo u-Inspector Beth Nikoncube uchaze ukuba izitsheziso zalabo abatholakala belezithupha ezingaqondanga ziphiwa lugatsha olubonwa ngokwahlulelwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga amaningi akubandla lama Republicans edale le Senate kwele Melika kukhanya angasoze asekele ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump atholakale elecala lokutshotshozela uDlakela. Okuningi sikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idale leSenate kwele Melika likhangelwe ukuthi lizaqala kusasa ukulungiselela ukuthonisa amacala etheswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump okuthiwa watshotshozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale leCongress lasikuzibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli olwenziwa nyakenye ngolwezi. Idale leli lithi uTrump wazama njalo ukuguqula impumela yokhetho ngokuqamba amanga ukuthi ukhetho lolu lwebiwa ngowamnqobayo umnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa. Kukhangelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats edale le-Senate bazaqala ukukhuluma edale leli belandelwa ngabavikela uTrump abathi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Abalandela udaba lolu abanjengonkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Melika bathi ukhanya engani abakubandla lama-Republicans ngoba suze bavotela ukuba uTrump wephula imithetho yelizwe loba nje kusaziwa ukuthi wenzani.
Angazi ukuthi impumelelo yangkhona izaba njani njengoba nje kukhanya ukuthi ama-Democrats lama-Republicans ngabantu labana abalengqondo ezitshiyeneyo. Ama-Republicans bathi bona kaba kubona ukuthi uTrump uphambanise ngani. Enje kusho ukuthi vele bona ngihlobo wenhlanganiso yabo. Umuntu ophambanisileyo kibo kaphambanisanga bayavikelana. Njengoba nje sibona bevikele umunye ngale uGreen kuCongress. So asikhangelelanga lutho. Loba nje uTrump eza kuba nguye yedwa upresident welizwe le-America wake wayimpeachwa kabili. Kodwa impumela yangkhona yokuthi ama-Democrats kabasozi bekwanise uba lama-vote angu-60. Nxa bezathola abantu abazaba vota labo from iRepublican Party bazaba bathathu kumbe babe bani. Eyinye indaba bebefuna ukuyinquma yokuthi nxa impeachment liyana baza impeach ukuthi angaphindi futhi ukuthi abe lesikhundla kupolitics esile esimnika ukuthi angaba ngupresident kumbe esinye simnika amandla angaphezulu. Lokho futhi kangibona ukuthi kuzaphumelela. Njengomuntu ofunayo ukuthi arane futhi ngo-2024. Lokho sama Republicans nxa belokhu bemesaba nemqhuqa uza kuphuma nje kungela lutho kungela mpumela.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika uthi kaboni ama Republicans esekela ukuthi uTrump atholakale elecala.
Ngibona ngani ama lawyers kaTrump lapha Republican wona azozama ukuthi bethi khona khona lokhu Trump saphuma esigodlweni engase ngu-president. Lokhu ukuthi abe impeached soku-unconstitutional. Kodwa ngibona ngani le asonto emqotho ngoba siyezwa abantu abafundileyo kwezomthetho but akulaqiniso lokho abawukhulumayo. Ama-Democrat ngibona wona azozama sibili ngobunzima babo ukuthi bevule izilonda bazazama ukuthi sibili belethe ilanga lika-January 6 libekhumbuze abantu okwenzakalayo ngoba kuyakhanya ukuthi ama-Republican amaningi asengani asekhohliwe kumbe sokukhona okukhona kumbe abanye sizosala khona ukuthi ama-constituents abo ayaba-attacker.
UTrump ngumongameli wakuqala kwele Melika ukuba athoniswe amacala edale le-Senate kabili phansi kwalokho okubizwa ngesilungu ngokuthi impeachment. Abanye bake bathoniswa kudale leli ngumnumzana Andrew Johnson ngomnyaka ka-1868 nomnumzana Bill Clinton ngomnyaka ka-1998. Ababili laba batholakala bengelamacala. Ngimbele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKibbs Dube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave. singakehlukani ngesikhangele inhlobo zendaba. Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu iJackson yeCoronavirus kwele South Africa ngemva kokuba sokuvele ubufakazi bokuthi umuthi weOxford AstraZeneca obusuthengiwe awusebenzi kuhlobo lwegciwane osoqhamuke kulelo lizwe. Selugqiba lapha uhlelo lwalamhlanje livalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.